manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 26, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa necovid-19 nezuro uko vanhu vasere vachiiswa kwavo voga mushure mekuwanikwa kwedenda recovid-19 pamuzilikazi primary school kuBulawayo. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa vokumbira dare kuti rirase mhosva yavari kupomerwa sezvo mapurisa ari kutatarika kuunza umbowo kumatare. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vopomerwa mhosva yekuda kumanikidza kotiko kupa vanhu vasina ruzivo mabasa kumakonde. Sachigaro vechidiki muMDC Youth Alliance vaObey Stole vosungwa muHarare nhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana neuwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu umwe chete akafa necovid-19 uye vamwe vanhu 22 kana kuti 22 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nyika yose pachiuru nemazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 1557. Ukuwo vanhu vasere vazhinji vavo vari vana vechikoro vanonzi vakaiswa kwavo voga kana kuti quarantine kuBulawayo mushure mekuwanikwa kwedenda recovid-19 pachikoro chemuzilikazi primary school. Mukuru wezveutano mudunhu reBulawayo Dr. Edwin Siwanda vaudza bepanhau reChronicle kuti vasere ava vakaendeswa kuchipatara cheThorngrove nekuElangeni Training Center mushure mekuona kuti vamwe vanhu ava vanogara mudzimba diki izvo zvinozovatadzisa kuzogara kwavo voga. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 60 kana kuti 38,086. Ukuwo bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru 10,000 nezana negumi nevaviri kana kuti 12,112 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru 336,600 zvine 600 kana kuti 336,600. Vamwe zviuru zvishanu nemazana masere nevanomwe kana kuti 5,807 vakabayiwa nhomba yepiri zvakasvitsawo uwandu hwevabayiwa nhomba iyi pazviuru 53 zvine 410 nevasere kana kuti 53,418. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhorobha reVictoria Falls rakasvitsa uwandu hwevanhu vakwanisa kubayiwa nhomba dzose pazvikamu 90 nezvinomwe kana kuti 77%. Izvi zvinopa kuti Victoria Falls iyo inonzi ine vanhu vanokodzera kubayiwa nhomba zviuru 25,000 kana kuti 25,000 ive dunhu rekutanga munyika kudzivirirwa kubva mukupararira kwedenda iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakabayirwa nhomba yavo yekutanga kuVictoria Falls vapembedza zvikuru dhorobha iri. Studio 7 yabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kweCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva kuti tinzwe zvizhinji asi vati vanga vari mumusangano. Asi mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvinofadza chose kuti Victoria Falls yakwanisa kuwana vanhu vakawanda kudaro vabayiwa nhomba asi vachiti zvinogona kushaya basa kana vanobva munzvimbo dzakapoteredza dhorobha iri pamwe nevashanyi vasina kubayiwa vachipinda imomo sezvo vachipinda nekubuda pamadiro vachikwanisa kusiya zvakare utachiwana.
Chekutanga ndoda kuti Victoria Falls yakaita rombo rakanaka risina kuwanikwa nemamwe madhorobha. Nekuda kwekuti pakaenda president kuVictoria Falls vachinobayiwa iwe ikoko, dhorobha iri rakabva rawana mukana wokuti vazhinji vakakwanisa kubayiwa. Izvo zvakasiyana nezvakaitwa kune mamwe madhorobha apo hurumende yaitaura kuti kekutanga kuda kubayiwa mafrontline health workers, phase 2 yaizenge ichibaya maticha nevamwewo, asi vanhu vekuVictoria Falls vakabva vangonzi bese uyai mubayiwe.
Asi munoona danho iri rakakosha zvakadii mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19, tichiona kuti vanhu vanokwanisa kunge vachibva mune maya matunhu akaita sana Hwange vachipinda muVictoria Falls vachibuda.
Hurumende ngairege kuzvifonerawo zvekare, nekuda kwekuti tese tinoziva kuti Victoria Falls ndiwo mwongo wetourism. Dhorobha reVictoria Falls rinoshanyirwa nevanhu vakawandisa pazuva, vavhakachi vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi tichida kutarisa mamiriro evaccination aripo pari zvino izvi, ari kutiratidza kuti nzvimbo zhinji vanhu vazhinji havasati vawana mukana wokubayiwa. Saka kune vanhu vakawanda vari kubhakachira nzvimbo yeVictoria Falls vasati vawana mukana wokubayiwa. Izvo zvinoramba zvichisa njodzi vagari vemuVictoria Falls.
Saka pangaitwa sei apa varusike?
Tinenge tichikurudzira kuti dai chirongwa chakaitwa muVic Falls chekubaya munhu wese dai chawanikwa chichiitwawo kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Dai vanhu vekuHwange vapihwawo mukana wakafanana vabayiwawo, vanhu vekucholocho vapihwawo mukana wakafanana vabayiwawo, kuitira kuti vanhu vese ivavo pavanoenda vachinobhakachira nzvimbo yeVictoria Falls vasarambe vachiita dambudziko rekutapurira vaya vakambowana mukana wokubayiwa vaya.
Tinonzwawo kuti kuchikoro chemuzilikazi kune vawanikwa vaine denda reCOVID-19 kana utachiwana hwecoronavirus zvaita kuti vamwe vavo vaiswe muquarantine. Munoti iwo tichiona kuti dambudziko iri rinomboita kunge raakudzikira rekupararira kwechirwere asi richisimuka?
Tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti hurumende ngaiite kuti vana vechikoro vapiwe zvidziviriro maPPE, ngaiite kuti muzvikoro muwaniswe mvura, ngaiite kuti nyaya dzehygiene muzvikoro dzigadziriswe, ngaiitewo zvekare kuti pawanikwe matransport angave mabhazi anotakura vana vechikoro asina njodzi kuvana vechikoro vaya. Ngaiitewo zvekare hurumende kuti nhau yekutestwa muzvikoro ienderere mberi isumudzirwe. Nhau yekuscrimwa vana vachipinda muzvikoro ngaigadzirwe zvekare nhau iyoyo. Maticha aya, maschool health coordinators, ngavapiwe dzidziso, ngavawane training yekuti vakwanisewo kuzotraina mamwe maticha nekuzotraina vana vechikoro nekuzotrainawo vamwe vashandi vanoshanda muzvikoro maringe nechirwere checovid-19.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Bazi revechidiki muMDC Alliance vao base tole vasungwa nhasi kumataraidzi mhosva yerotenroll vachipomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti criminal nuisance pachirungu. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vasitole vanga vaenda kudare uko vange vachifanira kutongwa nevamwe vavo vanoti mumiriri weHarare West Mparamende muzvare Joanna Mamombe, nhengo dzebazi rechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marowa, Love Joy Chitengu naStanley Manyenga. Vasitole nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo unodzivirira kupararira kwecovid-19 uye nyaya yavo haina kuzoenderera mberi sezvo muchuchusi ange asina kugadzirira. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa13 Chivabvu. Gweta ravasitole vao Beishava vanoti vasitole vasungwa nemapurisa mushure mokunge nyaya yavo yatadza kunzikwa. Vasitole vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo kumahofisi enew government complex kutanga kwemwedzi uno.
Zvinonzi izvo ivo nevamwe vavo vakainda vakanoita nonzi flash demo kutaridzira kwechimbi chimbi avachimba nziyo kana kuti vachiita maslogan vachiti haikona kutamba neropa revakomana. Saka zviri kunzi izvozvo imhosva inonzi criminal nuisance kuita zvinhu zvinongonyangadza zvisina chinhu chinobatika kunzi mhosva chaiche ndeyakati asi zvinongonyangadza veruzhinji vari kuona zvamunenge muchiita.
Kutaura kudai, vasitole vari mumaoko emapurisa uye vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Vashava vanoti vanoda kuti nyaya iyi itongwe nekukasika.
Nekuti mapurisa kana vachiti vane umbo hwakakwana vaita mapepa ese anodikanwa, handioni paine chikonzero chekuti tinonoke tiverengera kuti nyaya inge ichitongwa.
Mune imwewo nyaya kuMatare, nyaya iri kupomerwa muzvare marowa yekuti vakarova mupurisa. Apo vakataura nevatori venhau kudare vachitsigira mumwe wavo. Makomborero haruzivishe yatadzawo kunzikwa nhasi sezvo vachuchusi vange vasina kugadzirira. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa10 Chivabvu. KuMatare kwekare nyaya ivaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga amai Mary Mubayiwa yatadzawo kunzikwa nhasi sezvo vachuchusi vati vanoda mwedzi miviri kuti nyaya iyi inzikwe sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Amai Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo apo airwara kuSouth Africa muna 2019. Gweta raamai Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa varatidza kusafara nezviri kuitwa nevachuchusi vachiti zvave pachena kuti amai Mubayiwa vakasungwa pasina umbowo. Vanoti zvaizikanwa kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kwaizoitwa kuSouth Africa uye nyaya yevachuchusi yekuda kuvanda neCOVID-19 haina maturo vachiti lockdown yakaitwa muna kurume gore rapfuura mushure memwedzi miviri nyaya yamai Mubayiwa yatanga uye vachuchusi vavimbisa kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kunenge kwapera.
So it's quite obvious that she was arrested without any investigations having been done. And that right now the state is still looking for evidence that she has committed a crime.
Zviri pachena kuti vakasungwa pasina umbo nekuti iko zvino ndopakutsvagwa umbo wekuti vakapara mhosva.
Amai Mutetwa vati amai Mubayiwa vakanetsikana kuwana mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti dare raifunga kuti vachuchusi vaive neumbowo asi ivo vasina. Vatiwo amai Mubayiwa vari kurwara uye vanofanira kudanwa kudare kana vachuchusi vachinge vagadzirira. Vati amai Mubayiwa vakatobuda muchipatara nezuro chaiko kuti vauye kudare nhasi uye nyaya yeutano hwavo inozikanwa nemunhu wese zvekuti munazvita. Vakatomboya kudare vari muambulance. Amai Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya vachiwenga apo vaive muchipatara kuSouth Africa pamwe nekuburisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri wemakonde muparamende vakaindinesi Paradza vanoti nhengo dzebato ravo rezanupf dzinofanira kuona kuti makambani ose anoshandira mudunhu mavo apinza basa vana vemunharaunda zvisinei nemagwaro echikoro. Izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevakawanda sezvo zvichinzi zvinounza uori uye kutyora bumbiro remitemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaparadza vanoti vanomira nemashoko avo avakataura pamusangano webato ravo rezanupf kumuvhami kumakonde nemugovera ekuti kambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Kotko inofanirwa kupinza vana vemumakonde mabasa kunyange vasina magwaro echikoro sezvinodiwa nekambani iyi. Kambani yeCotko inopa mabasa kuvanhu vane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5O levels. Vaparadza vanoti kunyora kuti kwapinda masaga edonje mangani nekwaverenga hazvidi dzidzo iri kutarisirwa nekambani iyi.
Kunyora kuti bhero rauya munhaunza bhero 1 ende nekugadha mabhero hakuti kunoda kuenda bevolivo nothing tokunojudge and I never instructed we agreed.
Vaparadza vanonzi vakaudzawo nhengo dzebato ravo kuti dzongorore kuti vanhu vose vanopinzwa basa vanofanirwa kunge vachizivikanwa munharaunda. Vakatiwo vana havana kubuda zvakanaka muzvidzidzo zvavo mudunhu remashonaland west nekuda kwechirwere checovid-19.
Kana Cotton Depot ese achaitwa makoti vanotora makilaki vana vemunomakoti vangavada kudhanzi 5-4 levels kati 5-4 levels vanova kumakoti teresa kwavo nekorona saka hakuna kunyatsopaswa zvakanaka chiteresa taka imimi leadership mukaona pauya kulaki mwana wamusingazivi mondiudza.
Mukuru wekambani yekotko vapias manamike vanoti donzo rekambani yavo kupinza basa vanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachiita basa kwete kutora vanhu vanobva kune rimwe dunhu.
Company, we employ people from the area that we are operating from. For example, Kadiri Kumagunji, Toto employ Avanai Kumagunji, Kadazo Shai Kukudo Sakawaman Fokunji. But we are trying to generate employment from the area where the code is coming from so that my parents all want to keep any benefits.
Vamananike vanoti vanotora vanhu vemudunhu zvisinei nekuti munhu anotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
No. It's just when you employ people, it's an arm's length to advertise everyone. Vanu apply. To choose that the best people. We don't employ from political parties. We just employ from the community.
Panyaya kuti vari kumanikidzwa kutora vasina zvidzidzo zvakakwana vamanamike vati vachaongorora nyaya yacho. Mumwe wechidiki kumakonde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Changara anoti hapana chakaipa kuti vana vemumakonde vapinde basa munzvimbo yavo chero pasingashandiswe nyaya yekuti munhu anotsigira bato ripi.
Zvezvitori right zvakadaro kozi ikoko hakuna vanhu kwagara kuna vanhu ane mapasireits ari hayo kudaro.
Asi sachigaro weboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vapita Mutasa vanoti mutemo wenyika haubvumire kuti paitwe rusarura munyaya dzemabasa.
Mutemo wenyika weLabor Act hautotenderi kudiscriminata dare wemuZimbabwe maringe nekuti unobvepi, unoera mutupo upi, unonamata chechipi.
Kotwe inoti ichange ichivhura nzvimbo dzekutenga donje mumatunhu madiki akawanda munyika nokudaro vachapinza basa vana mabharani vanotakura nekuchengeta mabhera kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz shortwave. Sangano rinoona nezveurongwa hwekurongwa kwemhuri reZimbabwe National Family Planning Council rinoti dunhu reManicaland ndiro rine varume vakawanda vari kuzvipira kutevedzera nzira yekuronga mhuri yevanhurume kana kuti vasectomy inoita kuti vasazokwanisa kuzvarisa. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council vaDyson Masvingise vanoti vanofara zvikuru nezviri kuitwa nevanhurume vemudunhu reManicaland panyaya yekuronga mhuri.
Permanent family planning method yakanatsoongororwa muZimbabwe Health Demographic Survey kuti varume vekuManicaland ndivo vamwe vevanhu vakati vanohuwandu wakati kurei vanokwanisa kunge vachigamuchira nzira yefamily planning inoitwa kamwe ende iri yokupedzisira. Saka izvozvo zvinotifadza kuti vana manyika vari kugamuchira nzira idzi dzakadai dzinoita kuti at least mamwe mapato azokwanisa kana kuti dzimwe nzvimbo maprovinces azokwanisa kugamuchira ruzivo urwu.
Vamasvingise vanoti kuchekwa zvachose dzimwe tsinga dzenhengo yesikarudzi yechirume kana yechikadzi zvakanakira kuti hapana zvinetswa zvinozotevera panyaya yekuda kuronga mhuri uye nekuzoda kutora mapiritsi kana kubayiwa majekiseni nguva nenguva. Muzvare Rosario Manjengwa vanoti kugadzirwa kwesikarudzi yevanhurume kwakanakira pakuronga mhuri kuitira kuti pasaberekwa vana vasina kurongwa kana kutarisirwa.
Tinoona sepfungwa yakanaka nokuti vana vakawandisa nedzimwe dzenguvaka vana vando vanenge vakugara mumigwagwa vachiputa zvinodhaka vachinwa zvinodhaka ende pekupedzisira pacho unoona kuti vana vachikoro chaicho vanenge vasina vanokwanisa kuvaendesa kuchikoro nenyaya yekuti vana vana vanenge vakawandisa. Two, mudzimai chaichai kuti awane nguva yekuzvishambidzawo pachake haana nekuti vana vanenge vakamuwandira zvokuti vana vanoda kupfeka, vana vanoda kugezesa, vanoda kuita sei. Plus anogona kutopesera ane problemu yechibereko kana musana as time goes on, because utano hwake unenge uchidzikira nenyaya yekuti anogara akangobara ana akawanda nguva nenguva. Saka nguva yekuzorora hapana. Saka indoona hangu ndeimwe nzira yakanaka yefamily planning kune vanhurume. Hatiti family planning iri kuvakadzi chete, nekuvarume inofanira kunge iriko.
Vamwe varume vakatora danho rekuronga mhuri iri vanoti hazvitori nguva pakuchekwa tsinga dzesikarudzi, uye zvinopawo kuti madzimai avo asanwe mapiritsi ekuronga mhuri. Mumwe ari kuronga mhuri nenzira iyi ndiva Samuel Chimini wemusha weChikanga.
Chinobatsire pakuti handizokwanisi ndivanda kukwanisi kusazvarawana ndisikakwanisi kuchengeta. Ndope chine advantage yayo, because ukazvarana akawanda hazvizova kuzokwanisi kuchengeta, zvodo zvarawana unokwanisa kuchengeta panguva yacho.
Asi vatinachisigawo kemugari weMamutare uye vachibatsira vakawanda panyaya dzemishonga yechivanhu uye nezvemweya, vanoti nyaya yekuronga mhuri haidiwi pachitendero uye nemadzitete guru.
Hatirozinzwa zvedu kumanikira nenhamba yakawanda, but varume ava vari kuzvifambisa sei? Zvakashata izvi. Mubhaibheri makanzi handibata netiwandi kuwanda semajecha emugungwa. Izvi zvabva kupi? Taizi chimbomira izvi zvamuri kuita izvozvozvo, haisi Illuminati here?
Vamasvingise vanoti chikamu chinosvika 20% kubva muzana kana kuti 27% yevanhurume mudunhu reManicaland vari kushandisa nzira yevasectomy iyi, zvichienzaniswa ne10% kubva muzana kana kuti 15% munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya dzekutengeserana pakati peCameroon neChad dzambomira mushure mekunge vakapandukira hurumende yeChad vauraya mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby. Mauto akafanira kubata matomu muChad achitungamirwa naGeneral Mahamat Idris Deby, mwana wemushakabvu Deby, akabva avhara miganhu yose nekutyira kurwiswa. Izvo zvopinza Cameroon panguva yakaoma, sezvo iri kure nenyanza ichishandisa Chad kana ichida zvinhu zvekunze. Marori akawanda emuCameroon anonzi akangomira pamuganho neChad. Nyangwe paine vanoita zvemitemo yemafirimu vasiri vachena vakakunda makwikwi emaOscar anopiwa neAcademy Awards muAmerica, vakawanda vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kupa mikana yakaenzana kuvatambi vemarudzi ose. Vakapinda munhoroondo nekukunda vasiri vachena vanosanganisira amai Chloe Zhao vekuChina nefirimu rinonzi Nomadland, vakawana mubayiro wekutungamira mukuitwa kwefirimu kana kuti picture director and actress. Vamwe vakawana mubayiro vanosanganisira Jeff Tikaluya, akawana mubayiro wekubatsira mutambi mukuru kana kuti best supporting actor mufilimu Black Panther. Asi vakawanda vakashamisika nekukundwa kwakaitwa mushakabvu Chadwick Boseman naAnton Hopkins pamubayiro wemutambi akakunda vamwe vose kana kuti best actor. Dzimwe nyanzvi munyaya dzehutano dziri kuyambira kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kunge chapa kuti vanhu kuti uwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka huwedzere. Ongororo yakaitwa muna 2019 nebazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF inoratidza kuti madzimai 466 kana kuti 462 pamadzimai zviuru zana kana kuti 100,000 vanofa vachisununguka muZimbabwe. Uwandu hwanga hwakati dererei pane madzimai 610 nevana vaifa vachisununguka pamadzimai zviuru zana. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Action Group, amai Edna Masiwa, vanoti huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka hwakaderera, asi kufa kwemudzimai kana mumwe chete chaiye kunoshungurudza.
SeZimbabwe, maternal mortality rate yedu yave pa 462 deaths per 100,000 live births. Hongu iri kudzika, asi hapana munhukadzi anofanira kufa nenyaya dzekutakura pamuviri.
Vaendera mberi vachiti kugara kure nezvipatara pano pakuti hupenyu hwemadzimai huve munjodzi sezvo vachizosvika pakusununguka vasati vavhenekwa nachiremba sezvinokurudzirwa.
Nzvimbo dzekusunungukira dziri kure zvikuru nemadzimai vanenge vakazvitakura. Tiri kukurudzira kuti zvishandiso zviveko zvakakwana zvinobatsira kuti madzimai asununguke zvakanaka. Muenzaniso ngativei nemamidwives kana vananyamukuta pamaclinics ari pedyo nevanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Tinotenda Michael Simemeza vatiwo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai zvinosanganisira denda remoyo uye zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde.
Major complications ano include iwo kuteura ropa maningi panenge pachizvarwa mwana. Pane ma infections anokwanisa kuzviwana paanenge achibetsera, anokwanisa kuzokonzeresa kuti amai vakazvitakura vakwanise kushaya. Uyezve chimwe chikonzero chakaita se high blood pressure, ndosaka tichikurudzira kuti vanhukadzi vaite ma visits avo now and then.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vakurudzirawo vana baba kuti vapote vachiperekedza madzimai avo kumakiriniki kuti vanzwe zvinenge zvichitaurwa navana chiremba zvinozobatsira kuti madzimai asununguke nyore. Vatione kuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19, hurumende dzakawanda kusanganisirawo yeZimbabwe hadzichakwanisa kukoshesa utano hwemadzimai akazvitakura.
Panoita mudzimai matesi, baba anofanira kuitawo matesi anosanganisirawo HIV, hepatitis nemaSTI. Ndozvimwe zvinokuvadza madzimai nevana panguva yekuchengeta pamiri. Fokasi yakawanda mabhajeti ehealth worldwide ari kunyanya kuenda kuCOVID-19. Zviri kukonzesa kuti takunegelekta zvimwe zvirwere.
Mukuedza kubatsira madzimai akazvitakura munyika yeZimbabwe, sangano reUnited Nations Population Fund rakanyorerana chibvumirano svondo rapera nenyika yeJapan yekubatsira nemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu ekuAmerica kana kuti 1.3 million US dollars. Nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda nesangano reUNFPA Dr. Edwin Mpeta vanoti chirongwa ichi chichabatsira zvipatara nemakiriniki zvemumaguta eHarare neBulawayo sezvo muri imo makaonekwa kuti mune madzimai akawanda ari kufa achisununguka.
Chirongwa ichi chichabetsera zvipatara nemakiriniki emuHarare neBulawayo nova iko kwakanyanya kuvhiringidzwa neCOVID-19. Chinangwa chikuru chechirongwa ichi ndechekubatsira kuitira kuti zvipatara zvisarasikirwe naana mai vakazvitakura uye nevana vachangoponwa. Pachatengwa midziyo yekushandisa yakaita semaPPE, maanesthetic machines anoshandiswa mutheatre kana pachiitwa maoperations akaita semacesarean section nezvimwe zvinoshandiswa kana madzimai achipona. Kuchatengwazve uye maambulance anokwanisa kuzotakura madzimai akazvitakura kana vachida kuendeswa kuchipatara.
Dr. Mpeta vanoti zvipatara nemakiriniki zvichatengerwa zvinoshandiswa pakubatsira
madzimai akazvitakura
uye nezvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 pakati pemadzimai akazvitakura nevakoti navana chiremba. UNFPA inoti pagore madzimai zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000 vanosununguka kuBulawayo, ukuwo vamwe
zviuru makumi mana nemashanu
kana kuti 45,000 vachisununguka muHarare. Pamadzimai ose aya zviuru mapfumbamwe kana kuti 9,000 vanoda kuvhiyiwa uye vachibatsirwa nemari yakabva kuJapan iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye urongwa hwekubayiwa kwevanhu nhomba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 nezuro, ukuwo vanhu vasere vachiiswa kwavoga mushure mekuwanikwa kwedenda reCOVID-19 pamuzilikazi Primary School kuBulawayo. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa vokumbira dare kuti rirase mhosva yavari kupomerwa sezvo mapurisa ari kutatarika kuunza umbowo kumatare. Sachigaro vevechidiki muMDC Youth Alliance vaobesi tole vosungwa muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana neuwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti timira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.